zvedu kaiwo tipembe wenyambira zvikapedzo uitewo makorokoto Majinji, ona rugare wauya, chose chose tofara. Ona rugare wauya, chose chose tofara. Zimbabwe yeso tepembera, inga nasi tofara. Zimbabwe yeso tepembera, inga nasi tofara. Marutenga na zvanyadzi, zvedu kaiwo tipembe. Marutenga na zvanyadzi, zvedu kaiwo tipembe. Wenyambira zvikapedzo, uitewo makorokoto. Wenyambira zvikapedzo, uitewo makorokoto. We can't top paradise. In my mind, we can't top the bed.